manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anasi uri musi wechitatu gunyana 14 2022 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Makanzuru obhadhariswa zvuru nezvuru zvemadhora zvekuti vaite musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mapurisa oenderera mberi nekusunga vadzidzi vepa University of Zimbabwe vasiri kufara nekuwedzerwa kwemari yedzidzo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvinoti zvave kuita zvekuvhimwa manheru nemaskati nezvimwe zvizvarwa zvekuSouth Africa zvopa kuti zvigare zvakabatira hura mumaoko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira vagari munyika ari kushoropodza zvikuru sangano rembatanidzwa wemakanzuru reUrban Councils Association of Zimbabwe kana kuti UCAS nebazi rezvekutongwa kwematunhu nekubhadharisa makanzuru mari yakawanda kuti vaite musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuHarare International Conference Center mangwana. Kanzuri yega yega iri kunzi ibhadhare churu chimwe chete chemadhora ekuAmerica uye zana remadhora rekuAmerica pana pamakanzuru wose ari munyika. Vamwe vagari vanoti makanzuru aya ari kubhadhara mari yakawanda iyo vasina mvura yekunwa yakachena uye marara asiri kutakurwa. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Munyori mkuru weUCAS Vali Livingston Mtekede vakanyora tsamba kumakanzuru kuti abhadhare makanzura avo kwemazuva maviri mari yekugara muhotera yeRainbow Towers uye yekudya yekufambisa pamwe neyekubatsirikana. UCAS yakanyora kuti makanzura ose anofanira kuva pamusangano uyu izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nevamwe vamiriri vemasangano anomirira vagari vakaita semukuru wemabasa musangano reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti avo vati
zvino tikaona ivo vongoita zvemisangano inenge ichingobudisa mari chete isi maresidents tichingobhadhara service delivery pasina zvinhu zvinoti gumbura chaizvo ndee vanhu vachimbotanga vatarisa kuti iko zvino zvinhu zvakaoma munyika.
Izvi zvatsigirwa nemutungamiri wesangano reChrist in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure avo vati makanzura aya arakidza kuti anoda kuguta kwavo chete.
Tambudziko guru rinotangira kwavanoda kusanganira, vanoda kusanganira nzvimbo dzinodhura, vachidya zvinodhura. Totarisa zvinobuda pakuvatenge vasangana, hapana chinosungika chinobuda. Zvino kana voda mazakwatira emari isaya kuti vaungane, ko basa racho vakamboridirei zvavo. Marara haasi kuti akurwa, vanhu havana mvura yekunwa. Hatisi kumboona zvinobatika chiri kurongwa nemakanzuru aya.
Kugara pahotera yepamusoro yakaita seRainbow kunoda mari inosvika pazana nemakumi mashanu yemadhora ekuAmerica kana kuti US$150 pazuva uye chikafu chacho chinodhura zvakanyanya. Kanzuri yekuMasvingo iri kutumira vanhu gumi nemumwe inoda mari inosvika zviuru zvitatu nemazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$3,300 ehotera pamazuva maviri uye imwe zviuru gumi nechimwe zvekunyoresa kupinda mumusangano uyu. Harare ine makanzura makumi vana nematanhatu ari kuenda iri kubhadhara mari inosvika zviuru makumi matanhatu nemazana mapfumbamwe kana kuti $6,900. Pamari yekunyoresa inoda mari inosvika zviuru makumi mana nematanhatu kana kuti US$46,000. Mukuru webasa musangano rechitungwiza and Manyame Residents Association kana kuti Kamera vamaivhelas kumalo vanoti kunyange misangano yakadai yakakosha vanosvitsikana nemari dzakawanda dziri kudiwa.
Saka kuona makanzuru edu vachiungana vadaidzwa neUCAS Urban Councils Association of Zimbabwe. Vachino pachura mari iyo ma 1000 registration fee avari kuda ne ma transport ne ma allowances ose achapiwa vose vachange vachienda kumisangano iyoyo. Tinoona kuti kuchandisa mari kana kuti ma priorities anenge asina kunyatsomira mune zvakanaka nokuti dai mari iyoyo ichipiwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD vaJohn Maketo vasoropodza makanzura vachiri chirongwa chekudya mari dzevagari.
Kurohwa kwemari zhinji yevagari nekuti tikada kutarisa mamakanzuro muchaona mamakanzuro kuma 20 Harare for example iriyo Harare ine makanzelas 46 maguta makuru anenge ane makanzela akawanda kureva kuti kanzela mwechinomwe kana achibvisa 1000 US dollars zvinoreva kuti guta riri kuburitsa mari inosvika 46,000 United States dollars. Tobva ipapo totarisa kuti ko maguta yavanokwanisa here kuti afford kubhadhara mari dzakakura kudaro. Iyo migwagwa iri mumaguta aya isina kumira zvakanaka yave njodzi kuvafambi.
Masangano anoti kana makanzuro ose akabvisa mari yekupinda musangano uyu sangano reyuka zvinogona kusara nemazana nezviuru zvemari yekuamerica. Munyori mukuru weyuka zamatekede varamba kutaura nestudio 7 machiti itange yavapa munhu akavapa nyaya iyi.
Ndikakupa information yangu inini sasecretary general pachiitiko chisiri changu inini chandisiri kurepresenta varidzi vacho zvakakwana unoita unozopa information serious ndada kuti ukatipa full information.
Asi gurukota rezvekutongwa kwematunhu munyika vajulai moyo vaudza studio 7 kuti musangano uyu unenge uriko uye mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa ndivo vanenge vari munyarikani. Vachipindura mibvunzo yakatumirwa nestudio 7 vamoyo vati hakusi kutambisa kwemari kuita musangano wakadai sezvo vatungamiriri vanosarudzwa nevagari vachifanira kusangana nehurumende kuti vakurukure nyaya dzebudiriro nekufambisa kwakanaka kwemabasa mumadhorobha. Ndakamira studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kushora zvikuru kusungwa nekushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa nhengo dzaro. Vanopikisa vadzidzi nevashandi pamberi pesarudzo dza 2023. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaunhasi muHarare, vakafanobata chigaro chomutevedzeri wemutauro webato rinopikisa reCCC vaGift Ostalosi ziva vashora zvikuru hurumende yeZANUPF vachiti yave kushandisa mhirishonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Tatanga nyaya yatinoti community protection yatwitter iyo inodhaivha nevechidiki munovaziva vechiwiti kana vachiita zvinhu zvavo hazvidi kuti zvinyanyoisa manewspaper nekuti ivo vanenge vachine maitiro avanoita kuti vaprotekte vanhu because they bear the generational responsibility protector arawa yoku protector chembere kuma reserve nekuti hapana munhu anofana kurowa youth inofana kuti ifambe iwone kuti uyu ndari konzeresa mhezhonga womubata womenisa kuma police aka because hakuna munhu ari above the law in this country. Hakuna zvinoita nemudhara wezanu kuti anotaura kuti chamisa unofana kuurayiwa kana zvakati unotorwa oendeswa pamberi pemapurisa oenda patarirezi mhosva opiwa mhosva yake kuti iwewe uri kuinsaita public violence ndosaka kavanasikala vachisungwa kuchinzi mainsaita panhu uko uyu unofanira kusungwa.
Vasisi vavaudzwa vatorewe nhavo kuti kana vapinda muhurumende havazotenderi kuti vanhu vapondwe nenyaya dzezvematongerwo enyika.
Nyaya yataugadzirisa mazuva ano ndeyekuti tigadzire nyaya dzeinauguration zviise pamutemo yatinoti power transfer reform. Kunofanira kuva clear a path yetransition munyika munomu zvinofanira kuita paconstitution kuti zvizikane kuti adyiwa anofanira kufamba kupi ahwina anofamba kupi.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwema shoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vati sebata vakurudziri mishonga.
Mashoko avo vagara vachitaura pamusoro pesarudzo dza 2023 vachiti ivo vane muono kuti dzange dzine mhirishonga. Kwatiri kuno kumusangano weZANUPF haatishamisi nokuti tinoziva kuti bato ravo reCCC ratanga kubesa mukono nemhirishonga kumaruwa nemunzvimbo dzakatsaukana muno munyika. Munozvizivai imi kuti zuro ndizuro vanga vachiita mhirishonga kubare uko zuro ndizuro vanga vachiita zvemhirishonga kwete kwete dzimwe nguva vanosvika pakuzvinyepera kuzvivanzira chokwadi. chokwadi vachiputisa zvima 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 firecracker onyepa kuti ranga riri bomba kana nemi makamboonawo here bomba rinoputika pande vevanhu vanenge vakawanda sevanga vari kuchinoi toshaya kana munhu anokuvara richinzi ibomba asi grenade rakakuvadza vanhu kuBulawayo.
Vamugwadi vatiwo zvekuti bato retripc rinokunda muna 2023 zviroto
chindo gamusangano unotungamirirwa nomunhu unozviti advocate asi haana kana bumbiro rutemo anotungamirira vanhu sei ko vanhu vacho vanomuvhotera vachiti ndiani iye ndiye oga. Kuna zvinhu zvakaita seizvozvo vachadyiwa zvine mutsindo. Isu musangano weZANU-PF takatosidzirana kare kuti hatitarisi mavhoti ari pasi.
Mune imwe unyaya, gwesa rinorwira kodzero dzevanhu vapaida Moyosa Urombe vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti pane vadzidzi vashanu vekuUniversity of Zimbabwe vasungwa zvakare nhasi zvichitevera kuratidzira kwakaitwa vachida kuti mari yedzidzo yakawedzerwa idzikiswe.
Takafonerwa zvakare kuti kune vamwe vana kana kuti vadzidzi vasungwa kuUniversity of Zimbabwe vari kupomerwa zvakare kuti vakaita mishonga maererano nenyaya dzekukwidzwa kwemaschool fees akaitika kuUniversity of Zimbabwe. Saka vasungwa vari kupomerwa zvakare mirishonga yekutaura kuna satazia kuti vanoenda kudare rini mapurisa vachiri kuita matsambawo neuniversity ichiri kudawo zvakare kupesa kuita matsamba avo asi vasungwa pari zvino mukati mezuva nhasi E5 takakusakandidzira nevakasungwa musi wemande vadzidzi vasungwa vaba 90.
Nemuvhuro magweta anotiwo vadzidzi ava vakatyorerwa kodzero dzavo sezvo mapurisa akavhura nechisimba mawhatsapp avo nemamwe mashoko anotumirwa panharembozha vachiti vari kutsvaga umboo kuvasungirira. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe divi remapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kuvhimwa semhuka nezvimwe zvizvarwa zvenyika iyi zvichinzi zvidzokere kumusha. Izvi zviri kuuya panguva iyo gurukota rezvemukati menyika muSouth Africa vaAaron Motsoaledi vakayambira nezuro kuti hurumende yavo icharanga vose vachatadza kuvandudza magwaro avo ekugara munyika iyi zviri pamutemo eZimbabwe Exemption Permit kana kuti ZEP. Magwaro ezep aya anonzi anenge asisashande pakati pegore rinouya. Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti kushungurudzwa kwatotanga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaVelempini Tutani Ndlovu.
Ya, ichokwadi zvino hazvina kumira zvakanaka because vanhu vari kurwiswa especially nesangano inonzi Operation Tutula. Saka vari kuti vanhu vese vekuZimbabwe vasina mapepa vadzokere kuZimbabwe. Saka zvino hazvina kumira mushe everywhere.
Mungati hurumende yeSouth Africa iri kuita zvakakwana here kudzivirira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvisarwiswe?
Hurumende yekuSouth Africa iri kuzama kuti irwise vanhu veOperation Tutula but vanhu vacho vakawanda.
Pane zvamuri kuona, mungati vanhu vari kunyatsonzwisisa here zvinodiwa kuti vaite kana vachida kuti vapiwe mamwe magwaro matsva panopera eZimbabwe Exemption Permit?
Ya, ichokwadi kuti vanhu havasi kunzwisisa kuti vanofanira kuita sei kana vachiaplaya vachirinyiwa maZTP avo. Zvaunofanira kuita kana uchiaplaya, kana usingaqualify critical skills permit, unoaplaya general skills permit. And then kana uchiaplaya general skills permit, unotanga waaplayela vanonzi waiver. Waiver unoaplaya kana usingakwanisi kuva nezvimwe zvinhu zvinoita kuti uve nemaqualifications anovhuma kuti uapply. Saka vanhu vanoshanda mudzimba nemarestaurant ndo vanofanira kuapply mawaiver. kuti ba wane mvumo ya kuapply permit. So notanga apply waiver first, then wazo apply la permit. And then inini ndoshanda ne organization wanoti Africa Development Consortium inowanika pa 112 Kirk Street. So tino batsira vanhu kuti va apply ma waiver applications nema permit applications.
Munenge muchiita sei apa?
Tinogara pasi nemunhu toona situation yake kuti akamira sei, and then tomubetsera kuti aapply, because waiver inoda zvinhu zvakawanda, from maybe employer inoda signed motivational letter from the employer, signed undertaking or declaration letter addressed to the minister, then from the employer again, company background or company letterhead, and then from the employer again, proof of or company registration, and then contract of employment that does not say that you are permanent. Your contract must expire on or before 30.
Nde api magwaro anenga achidiwa?
Munhu ari ku apply anoda passport copy ne CV ye munhu ari ku apply, then anoda kuti uende online o complete online form.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaFelempini Tutani Ndlovu vari parunare ku South Africa na Blessing Zulu West Studio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa svondo rinouya kuvhura zviri pamutemo musangano weGlobal Fund wekutsvaga mari inoshandiswa mukurwisa matambudziko ezvirwere zveHIV, malaria netuberculosis. Musangano uyu uri kutanga muguta reNew York mangwana kugadzirira kuuya kwevatungamiri vakaita savaBiden. Vatungamiri venyika dzemuAfrica nemakurukota ezveutano nemasangano akazvimirira ari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye nemumwe ari kupinda mumusangano uyu, vaitai Rusike, vanotungamira sangano reCommunity Working Group on Health.
Pamakore matatu oga oga, sangano reGlobal Fund iro rinobatsira mumabasa ekurwisana nezvirwere zvakaita seHIV, TB nemalaria, vanoita musangano wekutsvaga mari inova ndiyo mari inezenge ichibatsira mabasa kwemakore matatu anezenge achiteera.
Zvakakosha sei kuti nyika yeZimbabwe inge iri pamusangano uyu uyezve imi sesangano?
Zvakakosha zvikuru nekuda kwekuti Zimbabwe ndiyo imwe yenyika dzine dambudziko guru takasangana nezvirwere zvitatu izvozvo cheHIV, TB nemalaria. Zvinenge zvakakoshawo zvikuru kuti utungamiri hwenyika huratidze iya yatinoti political will and commitment kuti vange varipo pamusangano mukuru iwowo uchazenge uchipemhwa mari. Musangano wakapedzesera kuitwa wakanga uri kuFrance. Pamusangano iwowo president reZimbabwe vamunangagwa vakanga varikowo zvekare. Vari pamusangano iwowo vakaisawo pledge yenyika yedu yeZimbabwe yemari inosvika iyo 1 million. Izvozvo unenge uri mucherechedzo wokuratidza kuti isusu senyika hongu tisu tiri kubatsirwa zvikuru nemari yeGlobal Fund, asi tinoda kuratidzawo kuti tinoda kuisawo cheduwo chikamu chekubatsirawo mabasa eGlobal Fund. Asi mugore rino tiri kutarisira kuti nyika dzese dzinge dzichiwedzerawo pledge yayo ne 30%. Saka tinovimba kuti hurumende yeZimbabwe ichazenge ichidarikawo kubva pa 1 million yavagara vachipa kuNew York ikoko. Tinovimbawo kuti ivo vamunangagwa sapurezidendi wenyika vachazenge varipo pamusangano mukuru iwo.
Mungaziva here kuti vachange varipo kana kuti kwete?
Pari zvinezvi hatisati tane ruzivo rwokuti vachange varipo here, asi nyika dzese dzinosangana nematambudziko makuru ezvirwere zvitatu izvozvo vakakokwa, zvichisanganisira naivo vamunangagwa vakakokwawo zvekare. Musangano iwowu werwendo runo uchange uchitungamirirwa naprezidendi vekuAmerica vaJoe Biden. Tinoimba kuti ivo vamunangagwa vacharatidzawo yatinoti political will and political commitment yanamboreva iya yekuratidza kuti isu seZimbabwe tichine dambudziko guru maringe nechirwere cheHIV, chirwere cheTB nechirwere chemalaria. Saka utungamiri zvinenge zvakakosha kuti vange vachiita maonera pamwe nevamwe mukuunganidza mari ichadiwa kuzoshandiswa makore matatu achazenge achitevera.
Mutungamiri wesangano re Community Working Group on Health, Vaitai Rusike, vachitaura na Marvelous Musanganya uye we Studio 7, vari munzira kuenda ku America uko vari kutarisirwa kunge vari pamusangano uchatanga ku New York mangwana. Mumiririri we wange mudare reparamende va Daniel Molokeli vari kupinda mumusangano mukuru muWashington DC muAmerica uri kutarisa mabhizimisi ari kuitwa neChina pasi rose ari kunzi nevamwe ari kuitwa zvine uori mukati zvisina zvakawanda zvaanobatsira nyika kana vari munharaunda dzavanenge vachishandira. Pane nhengo dzeparamende kubva kunyika makumi matatu uye vashanu chete kubva kuAfrica. Kuwange kunobva vaMolokeli kune makambani akawanda ezvizvarwa zvekuChina ari kunetsawo nevagari. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu we Studio 7 abata vaMolokeli.
Tiri pamusangano wakarongwa ne International Parliamentary Alliance on China. Musangano unokurudzira kuti China ishande zvakanaka nedzimwe nyika isaite utsinyiriro. Saka kune maparlamentarians anobva kunyika dzakawanda, over 30 countries. Vamwe vashoma vari kubva kuAfrica, kune umwe anobva kuUganda neumwe anobva kuTanzania. Neniwo ndinobva kuZimbabwe. Ndini ndega anenge parliament yabva kuSouthern Africa or kuSadak region. Saka ndiri kumirira maparlamentarians ese ari kuSadak.
Zvii zvamuri kukurukura pari zvino?
Tiri kukurukura nyaya yekuti tingashanda sei senyika kuti tibatsirane kuti China isarambe ichiita zvari kuita nyika dzakawanda. Iri kuita utsvanyiriri, iri kutora ufumi hwenyika. Zvairi kuita kuwange kumarasha uko ndo zvairi kuita kune dzimwe nyika, uye iri kurwisana nenyika inonzi Taiwan.
Zvii zvimwewo zvamuri kukurudzira kuti zviitwe kumusangano uyu vaMolokeli?
Tiri kukurudzira solidarity nyika inonzi Ukraine. Ukraine yakaitwa invasion neRussia, saka ndedzimwe dzatiriita. Saka ndiri kutarisira kuti mushure peconference iyi tinenge takutoshanda maparlamentarians ekuZimbabwe nemamwe maparlamentarians edzimwe nyika kuti tibatsirane kuti China kana iri muno muZimbabwe ishande zvakanaka nevanhu vekuZimbabwe, isavabira ufumi wavo, isavatsvanyirira.
Mumiririri wewange mudare reparamende vaDaniel Molokeli vange vari parunare muno muWashington DC na Blessing Zulu we Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wamambokadzi Elizabeth waendeswa kudare reparamende reWestminster Hall nasi kubva kumba yeushe kubva yeKingham Palace. Mwanakomana wavo Prince Charles nevana vake William na Harry uye vanin'ina vake Edward na Andrew nehanzvadzi yake Anne vange vachifamba mumashure mengoro yange yakavatakura yakatakurwa nemadhongi. Zvuru nezvuru zvaungana mumigwagwa kuonekana namambokadzi Elizabeth. Mutumbi uyu uchapedza mazuva mana uri muWestminster Hall, vanhu vachionekana nemufi ari kutarisira kuradzikwa nemusi wemuvhuro. Vakapandukira hurumende yeEthiopia kubva mudunhu reTigray vanoti pane ndege dzemhando yedrone dzashandiswa kubomba dzimwe nzvimbo mudunhu iri. Vanhu gumi vanonzi vafa. Vakuru vakapandukira hurumende ava vanoti ndege idzi dzave kushandiswa kuuraya vanhuwo zvavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tiri kutarisa mabasa ebudiriro ari kuitwa kwamutoko nemhuri yekwakanyongo iri muno muAmerica kuendesa mabasa ekusimudzira nharaunda yavo nezvaitwa nababa vavo vachiri vapenyu mushakabvu vaKennedy Blessing Kanyongo. Tichapiwa nau yehurukuro yavaita na Jonga Kandemiri weStudio 7.
Chakaita kuti titange programu iyi ndechekuti takaona kuti zita rababa vedu
rigare richifamba nekuchengetedza legacy yavo. At the same time tichibatsira community. Takaona kuti zvinhu zvakaita semasports zvinobatanidza vanhu mucommunity. Saka takaona bhora soccer kuti inokwanisa kubatanidza vanhu mucommunity. Kune mateams akawanda, malocal teams. Vanhu vanosupporta madifferent teams, but at the end vanobatanidza nezita rekuti soccer. So KB Kanyongo annual soccer tournament takaona kuti takaita annually ichabatanidza vanhu vakawanda mucommunity. Saka takagara pasi sevana vakanyongo takati tingaite sei kuti komiti yedu ikwirire ibatane. Takaona takaita maannual soccer tournament iyoyi ichakwanisa kubatanidza vanhu mucommunity medu nekusumudzira dunhu redu.
Zvikwata zvingani zviri kupinda mumakwikwi iwaya KB Kanyongo soccer tournament?
Tine about 8 teams dziri kuparticipata muKB Kanyongo tournament. Tina Chingondo FC, Kanyongo FC ndiyo team yedu inova iri mudivision 2. Then Deep FC, Gumbure FC, Karonga FC, Sisengwe, Star City na Manemba. Ndo 8 teams dziri kuparticipata muKB Kanyongo tournament. All these are local teams ari mucommunity medu. Tikufungidzira zvekare kuti dzimwe team dzichakwanisa kuti joina bhozi da kuti tournament ikure. Zvinobatsira kuti dunhu redu risumukire, mamwe mateams achizikanwa nekuti akuparticipata muKB Kanyongo annual soccer tournament.
Saka fainari inotambwa riini yemakwikwaya?
Final iri pamusi wa22 October, ndo parikuitwa final. Pa final we invite my special guests from all over the country. Last year tournament we invited the coaching staff here, Dynamos. Head coach Tondela Ndiraya was our guest of honor. Gift Musaz was there. Saka coach Ndiraya, I think wachakwasa kuya waka promise kuti wari kuya ne staff yao. And also Daniel Verem. Verem ndoku mushabwedu kwa mutoke ko, he promised kuti achauya zvekare ne staff yao from Platinum FC.
Chii chikuru chamungati chaburiswa ne tournament yenyu munharaunda menyu?
Chini chikuru chati kunyanya kukurudzira pa tournament iyi ndechekuti wana kuma reserva uku vanopedzisira vakuita engage kuma maactivities ari illegal. Wana vazhinji tiri kunzwa kuti vanopedzisira vakuita zvemadrugs. Saka chirongwa ichi takanyanya kuitira kuti tisumudze community, at the same time occupy vanhu in the community kuti waone something to do. Saka ndo zvinhu zvikuru zvatiri kunyanya kuita focus on and help them to realize their talent. Tinoona one or two players vanokwanisa kuzotonzwa kuti vakutambira vana Dynamos, vakutambira vana Caps United, vakutambira vana Highlanders, ma big teams. Ndo chinangwa chedu ichocho. Patakatanga isisi taingoti we are doing it to honor our father, to keep the legacy for our father. But takazoona zvekare kuti kuno vana kutokwanisa kutamba bhora uku. Saka ndo zvinhu zvikuru zvatiri kunyanya kuitira izvozvo.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vaGideon Kanyongo vari parunhare kuColumbus mudunhu reOhio muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLivetalk Diaspora Forum nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kuSouth Africa, uko hurumende yenyika iyi iri kuvimbisa kutora matanho akaomarara kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvisina kuwana magwaro matsva panopera mwedzi wakawedzerwa pamagwaro eZimbabwe exemption permits. Asi magwaro aya asati asvika kumagumo, zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zvave kuvhimwa semhuka nezvimwe zvizvarwa zvemuSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana manheru patichakupai zvakare dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.